mishonga yeWeFizer newe Moderna yese yava available muno mu America. In terms of the distribution system, it seems like in the past week mamwe magovernors ari kuti manumbers emavaccine vials avanga vakapromiswa anenge akaita mashoma. But the federal government iri kuti it's a temporary glitch, it's not something that's permanent or long term. Saka, but otherwise zvipatara ziri kutambira mishonga and slowly maworkers emuzvipatara ari kuwana nhomba.
Mishonga miviri yakasiyana zvakadini?
Difference iripo ndeyekuti Pfizer vaccine yakagadzirwa nePfizer, Moderna yakagadzirwa ne Moderna and working with National Institute of Health, which means it was more directly funded nema American citizens. And the other difference in the kuti Moderna vaccine ma conditions kana kuti atingati ma temperatures ayo kuchengetedza vaccine anenge the traditional ones, ma regular refrigerators should be able to accommodate vaccine ye Moderna compared kune ye Pfizer inoda ma much lower temperatures. Saka ma places aya like wekumaruwa kana kumwe kunopisa kwekuti havana ma refrigeration system akasimba, they are likely to be using way Moderna way.
Vanhu vanokwanisa kusarudza here kuti ndinoda mushonga uyu kana kuti ndinoda mushonga uyu?
I think at this stage it's about availability. Sezva tinoziva hurumende yemuno muamerica yakati about 20 million doses are available between Pfizer newe Moderna before the end of the year. I think the target yavainayo ndeyekuti vanhu vashandi vemuzvipatara vemuhealth care vakwanise kuwana mushonga uyu. Saka I think from what I understand hatisati tasvika pastage yekuti people can choose between the two, because right now zvipatara zvine Pfizer chete, and I don't know kuti parikiswa Moderna vachaisa as a choice here kuzvipatara zvatogara zvava nePfizer, kana kuti vachati since Moderna iri more easily usable toiisa kuzvipatara zvakati wandei especially zvemumaruwa and so forth. Saka in terms of choice, yeah, I think at this stage is too early to tell, but I think kuna na March April tava ne more availability, maybe people will be able to choose. I'm not sure.